Mumwe wevakoti vari kutungamirira chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 amai Otilia Mukushira vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo vanhu vari kuuya nehuwandu.
Vanhu vari kuuya, vanhu vakanga vasiri kunyatsokuziva kuti tichange tichitanga kudini kubaya musi wemonday. So on Monday it was a holiday, vanhu vakauya tikabaya over 50 people. Zuro people takazotanga kusensitiza vanhu tichivadzidzisa nezvesinopharm vaccine. Ivo my health workers vakuuya nekuda kwokuti vanhu vanga vaine pfungwa dzekuti zvakasiyana-siyana pamusoro pevaccine nekuda kwesocial media yedu, asi nokuti tavapa zvidzidzo pamusoro pesinopharm vanzwisisa, vamwe vachona vari kuuya. Tenauti yakanaka.
Amai Mukushira avo vanoshanda pachipatara chikuru cheVictoria Chitepo Provincial Hospital vanoti kubva nemusi wemuvhuro havasati vasangana nematambudziko mubasa ravari kuita.
Kubva patakatanga kusvika nhasi hapana zvinetswa zvakanyanya hedu zvatati tasangana nazvo, asi mibvunzo iripo nokuti vanhu vanonga vachida kudini kunzwisisa kuti nhai vaccine iri zvarinonzi rakazodai chii chiri kuitika, sobva tatsanangura kuti aiwa zvamunonzwa pasocial media hazvisirizvo, vaccine redu rinofamba so. Vanhu vanobva vatanga kunzwisisa.
Amai Mukushira vati sezvo chirongwa ichi chakanyanya kunangana nevashandi vekubazi rezveutano, vanhu vari kubayiwa nhomba iyi muzvipatara zvose zviri muguta uye nekunze.
Sezvo chiri chirongwa chemahealth workers, chakatageta mahealth workers, chirongwa chiri kuitirwa pano paMutare Provincial Hospital, pasa kubva district nekumaclinics, pese panoshandira mahealth workers ndo patiri kushandi, ndo pari kuwanikwa chirongwa ichi.
Baiwa nhomba yeCovid-19 ndimuzvare nyashandi kudze, avo vati vakatanga vachitya kudzimara vazoshinga pavakaona vamwe vavo vachibayiwa nhomba iyi zvisina dambudziko.
Ndaitya because ndakatanga ndatongomirira mafriends angu kuti abayiwe, ndakatombomonita vakabayiwa from Saturday ndishona kuti vari sei, so ndazotora decision kubayiwa nhasi. I think it's actually wise for people kuti vaitwe vaccinated because zvinozovabatsira pamberi apo for this vaccination.
Meya weMutare vaBlessing Tandi vati kanzuro yavo iri kutsigira chirongwa ichi nekupa zvivakwa zvayo kuti zvishandiswe muchirongwa ichi.
Baya vanhu kana tichivaccinata vanhu mumaareas avo avanenge vari tichatoda kuti vanhu vedu vabve apa maworki stations avo, so tinongoti tikatosvika paworki station tovaccinata vanhu vari kunze.
Stephen haina kukwanisa kutaura nachiremba mukuru wedunhu remanicaland Dr Simon Nyadundu kuti inzwe huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba mudunhu rose remanicaland. Dunhu iri rakapiwa mishonga yesinopharm zviuru makumi maviri nezvisere kana kuti 28,000 iyo yakatoendeswa kumatunhu madiki gumi emumanicaland. Kunyange hazvo amai Mukushira vachiti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vakawanda, bazi rezveutano rinoti rakabaya vanhu zviuru zviviri nemakumi manomwe nevana nezuro kana kuti 2074 munyika yose, izvo zvakasvitswa nezuro huwandu uhwu pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 7872. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu guru rega rega vanosvika mazana manomwe nemakumi masere, hunova huwandu hushoma. Pakatariswa kuti Zimbabwe ine matunhu madiki makumi matanhatu nemaviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vanoti kushomekwa kwevashandi vemubazi rezveutano vari kubayiwa nhomba iyi kunoreva kuti vanhu vakawanda havazi kuvimba nemushonga uyu.
Vashandi vemuministry of health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCovid-19 nechikonzero chekuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here, uye zvekuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Apo chirongwa chekubaya vanhu chiri kuenderera mberi, vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, kusanganisira vatatu vemudunhu remanicaland iro rave nevanhu zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3689 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Dunhu iri rava nevanhu zana nemakumi masere nevasere vafa neCovid-19 19 Zimbabwe yave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu vaurayiwa nechirwere ichi uye vanhu vabatwa necovid 19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu 35,960 takamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.